Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 30, 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti hei nemusorei nhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto nhasi avhiringidza kuratidzira kwaitwa nenhengo dzeMDCT pamwe netajamuka muHarare idzo dzanga dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mabondinotsi mumabhanga.
Vagari vemubulawayo vanoudza komiti yeparamende inoona nezveupfumi kuti havasi kufara nekumanikidzwa kwavari kuitwa kuti vashandise mari yemabondinotsi.
Hurukuro dzemushandira pamwe wemapato anopikisa dzoitirwa kuSouth Africa nemamwe mapato munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto nhasi avhiringidza kuratidzira kwaitwa nenhengo dzeMDCT pamwe netajamuka muHarare idzo dzanga dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mabondinotsi mumabhanga. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kuratidzira uku kwatangira pamuzinda weMDC paHarvest House apo varatidziri ava vaimba vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana vachinanga kuparamende. Vasati vatanga kuratidzira, mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza varatidziri ava kuti havazi kufara nemabond notes akaparurwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nemuvhuro.
Rumende inofanira kuva accountable to its own people. Toda kuti vamugabe azive nhasi pana kuti vana ava vapenga. Vana ava vanoziva kwazvo vari kuita. Kana vati havadi bond note, they mean they don't want it. Isu tinodada neZimbabwe. We identify ourselves neZimbabwe. Tinoda kugara zviri peaceful pasina violence munyika yedu. Mapurisa eZimbabwe, munofanira kuti ziva kuti vana kana vaungana vachichema imaigonei kuya kuzomhura nemupuro. Vati kana mafunga nekumhura nemupuro, zvizivai kuti we are prepared to mingle and mix with the tear gas and my baton sticks. Hatina problem. Tajamuka!
Tachose!
Tachose!
Tachamuka!
My Zimbabwe!
My country!
My country!
My Zimbabwe!
Vachidziva, vati sezvo upfumi hwenyika hwaita madambirikiti mashate kuzhe mutariro wemadhende, vamugabe vaiva kufanira kusiya matomu, voenda pamudyandigere.
By a lot. Saka vana veZimbabwe, zuva ranhasi, tichapinda muno mudzira kuti tiudze vamugabe kuti zvatotanga. This is now the moment of defiance. We will defy whatever vamugabe chavachauya nacho because havadi kuteerera vanhu. A government that doesn't want to listen to its own people. So iri kuprovoka kuti vanhu vasateerero to such government. My Zimbabwe!
My country!
My country!
My Zimbabwe!
Izvi zvatsinirwa nomwe wevaratidziri ava vaHard Life Mudzingwa avo vaudza Studio 7 kuti kuunzwa kwakaitwa mabond notes hakuzi kubatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga.
Nyaya iripo yenyaya yemabond hatisi kumada. Kana panoitwa polisi pese macitizens vagari venyika vanofanira kunge vachibvunzwa vopa mavhiyu avo. Vanhu vakati havasi kumada ende tiri kuonawo kuti chechipiri maroot causes mudzi wedambudziko rikushaikwa kwemari hausi kuadreswa nenyaya yemabondinos vanhuwo vakwana vari kumawana izvozvi kumabhengi vari kumawana vachiona $50 pazuva kuona 150 pavhiki izvozvo hazvigadzirisi dambudziko rechi remari rine vanhu
varatidziri ava pavangaoda kusvika kuparamende vabva vagamuchirwa nemapurisa anorwisa mvonga mupopoto ayo avadira mvura inovava nekuvakandira zvombo zvehutsi hunokachidza varatidziri ava vabva vaita ushamwari nemhepo vachiita aziva kwake aziva kwake vamwe vachitizira mumitsetse yevanhu vanga vachitsvaga mari mumabhanga pamwe nemuzvitoro mapurisa abva atanga kudeedzera kuti vanhu vabve mumitsetse iyi uye vezvitoro vabva vavharawo vakazovhura havo mushure memaawa akati kuti mapurisa azoswera oita hwekiti negonzo nevaratidziri ava vanga vave kuratidzira vari muzvikwata zvikwata munzvimbo dzakasiyana-siyana mudhorobha zvimwe zvitoro zvinonzi zvapwanywa nevaratidziri ava asi hatina kukwanisa kuziva kuti pane zvatorwa here muzvitoro izvi hurumende yakaparura mabond notes nemuvhuro ichiti achashandiswa kupa mubayiro kune vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika asi mabond notes aya ave kungowanikwa nemunhuwo zvake kubhanga dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti mabond notes aya yatove mari chaiyo izvo zvaiwanzotaurwa nevari kushora mabond notes aya avo vanoti hurumende iri kudzosa dhora remuzimbabwe nerweseri ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza nhengo dzedare reparamende muHarare kuti vanhu vasingadi mari ichangobva mukuparurwa emabond notes vakasununguka kushandisa mari yavanoda uye vati hapana chinotyisa pamari iyi sezvo iri kushandiswa zviri pamutemo. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachipindura mibvunzo kubva kunhengo dzeNational Assembly muHarare nhasi, vamunangagwa vati hapana anomanikidzwa kushandisa mari iyi. Vatiwo veruzhinji havafaniri kutya kuti bhanga guru reReserve Bank richadhinda mabond notes anodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora akabvumiranwa nebhanga iri neAfrica Export and Import Bank kana kuti Afrexim Bank vachiti mari iyi iri kudhindwa kune imwe nyika yekunze zvichiongororwa neveAfrexim Bank. Vati chero RBZ ikada kudhinda mabond notes anodarika mamiriyoni mazana maviri izvi hazvikwanisi kuitika nekuti hazvizi muchibvumirano chayakaita nenyika iyi neAfrexim Bank. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joa vati hapana anoziva chibvumirano cheRBZ neAfrexim Bank uye ndosaka paine kutya kuti zvese zvese zvinogona kuitwa. Vamwe vagari vemuHarare vakaita savasucceed mapfumo vati havasi kuziva kuti vamunangagwa vanorevei kana vachiti hapana munhu anomanikidzwa kushandisa mabond notes. Vamapfumo vanoti mabhanga ave kutomanikidza vanhu kutora mabond notes vasingade vachida. Mumwe muzvina bhizimisi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vari kumanikidzwa kutambira mabond notes avasingade uye vari kutambira mari iyi sezvo vachitya kutorerwa maresidence avo. Nhengo dzeparamende dzabvunzawo vamunangagwa kuti sei chibvumirano chemari yechikwereti chakashandiswa pachirongwa chemabond notes chisina kunzwa kudare iri uye vamunangagwa vapindura vachiti mukuru weRBZ anobvumirwa pasi pemutemo webhanga iri kukwereta mari kana kupinda muzvibvumirano nemamwe mabhanga zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita sechirongwa chemabond notes. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatendawo veruzhinji nevemabhizimisi nekutambira mabond notes uye vakurudziravo avo vasiri kuada kuti vaatambire vachiti ndo mari iripo pari zvino. Kubvira musi watanga kushanda nemusi wemuvhuro vemabhanga vari kupa mabond notes mukati memabhanga asi vachipa vanhu madhora ekuAmerica pama ATM. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ari muCape Town kuSouth Africa kumusangano wekuedza kuita mushandira pamwe pasati paitwa sarudzo dzemuna 2018. Musangano uyu wakatanga nemuvhuro uchipera mangwana. Mapato gumi nematatu ndiwo ari kupinda musangano uyu, asi mapato makuru anoti MDCT neZimbabwe People First haana kuenda kumusangano uyu. Mamwe mapato anzi ari kumusangano weCape Town anosanganisira PDP, MKD, ADP, Dura, Transform Zimbabwe uye Renewal Democrats of Zimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamwe vatungamiri vemapato aya. Musangano uyu uri kukokerwa nava Rolf Meyer vekuNorway. Mushure mekunge veMDCT neZimbabwe People First varamba kupinda musangano uyu, vaMeyer vanonzi vakakumbira rimwe gurukota muhurumende yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJeff Hadebe kuti vakumbire mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai namai Joyce Mujuru kuti vapinde musangano, asi zvinonzi zvakakona nganga murapwa achida. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti havasi kufara nevanhu vari kukokera musangano uyu. Munhu anonzi akakokera musangano uyu ndiva Isaac Maposa. Asi vanotungamira chimwe chikwata cheMDC vaWashman Ncube vati vaMaposa havaneini musangano uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wePDP vaJacob Mafume, ava vatenda kuti mutungamiri webato ravo vatenda ibiti vari kumusangano uyu.
Isusu sePDP People's Democratic Party inotungamirirwa navabiti tichapinda munhaurirano dzipi nedzipi dzichaitika pano pasi dzinoita kuti tibetsere vanhu veZimbabwe kuti vabudirire. Mukarangarira tisi takatanga kutaura nyaya yemacoalitions muna 2014. Saka isusu tinotaurirana iko zvino tadamwa kuSouth Africa nevamwewo vatinowirirana navo vachida kuti tinge tionasane kuti hatingabatani here nevamwe vari muopposition nevamwe vari munyika kuti tiwirirane. Saka vatungamiriri vedu vaenda ikoko kuti vandoona kuti nyaya yacho ingapendengurwa sei, yekuti mapoka anopikisa emuZimbabwe nevanhu vazhinji vari kunyunyuta nezviri kuitika muZimbabwe vange vachibatana.
Asika vaMafume, tiri kuona kuti mamwe mapato akaita seMDCT neZimbabwe People First anenge asiri kuda kupinda munhaurirano idzodzi. Zvingabatsira here izvozvo kuti vamwe vari kuti ngaivhiwe vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Vana vembwa vasviniri musi mumwe chete. Pane vamwewo vane nzira dzavanoda kudanawo nadzo, pane vamwewo vane zvipiringo zvakati wandei kuti musvike kwavari, vanenge vava makomo makuru. Saka zvichasvika shoko rekutaurirana iri richasvikawo kwavari, nekuti kuti vasunde nzou iyi inonzi ZANUPF vari vega vachaona ari makukutu. Zvinhu zvatakaedza kudhara zvinhu zvinonetsa. ZIMBABWE ZANUPF inotoda kukomberana kuti tese tinge tichikomberedza, vamwe vachibva nekokoko vamwe vachibva nekokoko, kuti paite chinobuda. Tikaita umbimbi ndoga kana kuti chara chimwe, indai iyi hatikwanisi kuitswanya.
Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire, avo vati bato ravo harina kuenda kumusangano uyu.
Hongu kukokwa seZimbabwe People First pakazama kuti vanhu vatikoke, asi isusu pane tsvagiridzo yatakaita tikaona kuti zvanga zvisina kukodzera kuti tiinde tive pamwe chete pagungano iroro. Nyaya iri yekuti pane kutsvaka kwatakaita tichiona kubva pane mumwe musangano yakamboitika muna September gore rapfuura, kuti pane vanhu vamwe vanga vari pakati pomusangano uyoyu weCape Town vane mumwe musangano yavakamboita kuna naGhana uko vakaita muno zveMuzimbabwe. Asi misangano iyoyo yanga isina donzvo rekubatanidza maopposition political parties, asi yanga iri misangano yanga ine chinangwa chekuda kuti chimwe chipenga cheZANUPF chiuye chivhiringidze zvinhu mukati medu semapoka anopikisa. Saka takaona ruoko rweivavo ruchibudikirazve pamisangano iyoyi uyoyi wanga uchinzi wakaitwa urikuitwa ku Cape Town tikaona zvakakodzera daiwa isu semapato anopikisa tanga tagara tine urongwa hwedu asi pegungano remera tine zvinhu zvakawanda zvatanga tichiita tichigona kugara pasi tichibereketa saka takaona kuti aiwa kove kuzve vanozotidana kuti huyai kuno ku Cape Town ku Cape Town ndokwakatsva vive here vivi rakatsva muno muZimbabwe ndomatakaona nyaya yacho iyoyi yakapesana kushungurudzika kuri kuitika muno muZimbabwe saka tinoenda ku Cape Town kundokurukura zvinhu zvemuZimbabwe here iyo Zimbabwe yacho tinayo tine zvimwe zvatanga tichiita tega kuno uku
asi ndiani chayanga akushedza ekumusangano uyu vamawariri sebato
vazulu nyaya inoitika ndeyekuti kune kuchinja chinja kunoitika kuti uyu wokugana musangano munenge muchiti madanwa nenonzizi NIMD handizi mangwana yekumount pleasant yanzi Zimbabwe Institute wekucape town wonzi IRI asi chinenge chiripo ndechekuti munhu mumwe chete unenge achingozama kushandisa icho chiorganization oshandisa icho chiorganization kudeedza vanhu but chinangwa chaicho chaicho chiripo chatakaona isusu semapato isusu seZimbabwe People First ndechekuti ayo mune chipenga chezanu PF chiya chinonzi Lacoste chanhava munangagwa ichi ndo chiri kusenzesa zvima institutions izvozvo
mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunare muHarare.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9:09 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano repasi rose reAVAC iro rinoshanda mukudzivirira kupararira kweutachiwana weHIV uwo unokonzera HIV AIDS ratsigira chimwe chirongwa chakasiyana nezvimwe ratsigira chimwe chirongwa chakasiyana nezvimwe muJohannesburg, South Africa mukucherechedza zuva rechirwere cheAIDS pasi rose reWorld AIDS Day. AVAC yabatana nesangano reMonth rekuNew York iro rine unyanzvi mukutaurwa kwenyaya yekubatsira zvizvarwa zvemuAfrica zvine nhoroondo yeHIV kuti zvitaure nyaya dzadzo paruzhinji. Danho iri nderekubatsira vanhu ava kuti vakunde kushushikana kwavo kwanga kwanyanya.
Mutungamiri wesangano reTali iro rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai muzvare nyaradzo Mashaya Mombe vanoti zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nenyika dzakadai seZimbabwe mukuedza kuvandudza upfumi kuitira kuti pasave nedambudziko rekutapwa kwevanhu vachitsvagararamo kune dzimwe nyika. Muzvare Mashaya Mombe vari kumusangano wekuziya nyaya yekutapwa kwevanhu uko kunonzi kwatekeshera munyika dzakawanda. Musangano uyu wakatanga nezuro uye uri kukokerwa nesangano reReuters pasi pebazi ravo reWomen Trust muLondon kuBritain uchitarisirwa kupera mangwana. Ngatizwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Mashaya Mombe.
Tauya kuconference iri kutaura izvo nezvinyaya dzemodern day slavery kana takanangana nenyaya dzekuti izvo nekubatwa unhapwa kwechizvino zvino kunosanganisira kutorwa kwevanasikana kana kuti kwevanakomana vachinoshandiswa vasingabhadharwi kungobuda kwavanoita munyika dzimwe nguva vanyeperwa nevapambi vavo vanozosvika vachivabatsira mapepa avo vachiita kuti vavashandire. Vakawanda vacho vanasikana tikuona nyaya dzacho dzinoitika dziri dzekuzopota vachitswa chipfambi vari pasi peutapwa nevanenge vavapamba ivavo.
Zvii zviri kubuda kumusangano uyu zvingazobatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe? Tinoona munguva yapfuura panga pane vakawanda vakaenda kunyika dzakadai seKuwait, kumaArab Emirates nevamwe pari zvino vachiri munhapwa.
Nyaya dziri kubuda inyaya dzekunyanya nyaya dzekuti zvinoda kuti munhu wese manhu wese tibatirane pamwe chete takanangana nesu kutanga nevemasangano kuti tive tiudze vamwe tidzidzisane nenharaunda dzedu kuti nyaya dzetrafficking kana dzekupambwa idzi kwevana varume nevakadzi dzinowanikwa saka vanhu vanofanira kudziziva tikabva ipapo tobatanawo nehurumende dzedu kuti hurumende dzedu ngadzise mitemo inokwanisa kuti vanhu vave nezivo nekuregedza katsika iyi yekuti vanhu vanopambwa zvakadaro tinenge takatarira futi zvanyanyobuda munhaurirano yanhasi inyaya dzekuti vanhu vari kutiza munyika dzavo vachitiza kuoma kwakaita zvino takatarisana nenyaya yekushayikwa kwemari takatarisana nenyaya dzehondo dzekuitika munyika dzakasiyana-siyana saka hurumende dzikakwanisa kugadzisa nyaya idzodzodzo dzinoita kuti vanhu vade kugara munyika dzavo vachiwanikwa vasingawanikwe nematambudziko akadai sevanasikana sekutaura kwamaita kwekuti vana vakaenda kuKuwait mukanyatsotarisa nyaya iyoyo yanga iri yenyaya yekuti vazame raramo saka tikagadzirisa nyika dzedu kuti madzimai nevanasikana vedu nevarume vemunyika medu vasade kubuda vasaite kana yatingati pachungu desperation yokubuda kuenda kune dzimwe nyika zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke
muzvare nyaradzo mashaya mombe vesangano retali vachitaura namavelas muhlanganya wewestudio 7 vari mulondon kubritain
Vamwe vagari vemulawayo nhasi vabuda pachena kuti havasi kufara nekutanga kushandiswa kwakaitwa mari yemabond notes munyika vachiti iyi inzira yehurumende yekuda kubira veruzhinji mari dzavo. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava.
Vagari ava vaburitsa pfungwa idzi apo komiti yeparamende inoona nezvemari pamwe nekubudirira kwehupfumi yange ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo unoona nezvekutengwa nekutengeswa kwezvinhu zvehurumende kana kuti Public Procurement and Disposal of Public Assets Bill pamwe nemutemo une chekuita nemari yemabond notes weReserve Bank of Zimbabwe Amendment Bill. Vagari vakawanda vataura pfungwa dzavo vanyanya kutaura pamusoro pezveRBZ Amendment Bill vachishora kutanga kushanda kwemari yemabond notes. Mumwe weavo vashora izvi ndivatakunda madzana avo vati kuunzwa kwemari iyi inzira yehurumende yekuda kubira nayo vanhu mari sezvakamboitika pakaunzwa mari yemabearer check. Vamadzana vashorawo vamiriri veparamende vachivati vanofamba vachiti vanoda kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pemitemo yakawanda asi pfungwa idzi hadzizoburitswi nemazvo. Izvi zvatsigirwawo naamai Mildred Dube avo vati havaone kubatsira kuchaita mari itsva iyi vakatiwo dare reparamende rinofanirwa kusatambira bhiri richaita kuti mari iyi ishande zviri pamutemo. VaTerence Mukupe vanoya mumiriri weHarare East varivo vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende iyi vaedza kuvimbisa vanhu kuti zvose zvavataura zvichasvitswa kuparamende asi vakawanda varamba vachichema-chema nenyaya yekuti pfungwa dzinopiwa neveruzhinji hadzitambirwe. Amai Mavis Chihombe avo vati vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana vatiwo havana chavanoona chinonyanyobatsira veruzhinji pakuunzwa kwemabond notes sezvo achishanda muZimbabwe chete apa vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa muno. Mukuru mukuru weCenter for Public Engagement Dr. Samkele Hadebe vati vamiriri vedare reparamende vanofanirwa kufungisisa vaone kuti havafanirwe kunzi vatambire mutemo unoda kuvharidzira kutadza basa kwehurumende kuburikidza nebhanga guru renyika. Asi vati Nashe Nyashanu vati ivo vanotambira mabond notes sedanho riri kushandiswa nehurumende kwechinguva chidiki ichiedza kugadzirisa kunetsa kwemari munyika. Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita atiwo vanhu havafanirwe kungoramba zvose zvinenge zvaitwa nehurumende akati vari kuramba mabond notes havana mamwe mazano avainawo ekugadzirisa matambudziko ekushayikwa kwemari akatarisana nenyika. VaEdmoka Zingizi vati vanotambirawo mabond notes asi vati hurumende inofanirwa kuona kuti paiswa mitemo yakasimba inoita kuti vanhu vasazode kutenga kana kutengesa mabond notes aya senzira yekuda kuzvipfumisa. Vekomiti yedare reparamende vari kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutemo wemabond notes pamwe nemutemo une chekuita nekutengwa nekutengeswa kwezvinhu zvehurumende. Musangano wemubulawayo uyo waitirwa pa City Hall wanonoka kutanga sezvo paive pambobuda mashoko ekuti waizoitirwa pane imwe hotera iri muguta. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain. Izvo zviri kubatana nevana veZimbabwe vari kumusha mukuramba kutambira kushandiswa kwemari itsva yemabond note iyo yakaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ nemusi wemuvhuro. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevechidiki vebato reMDCT kuLondon vaSimbarashe Mutero, avo vanomiriro zvakare mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu.
Ichokwadi baba. Nhasi uno maona MDC ichimira iri muZimbabwe ichitaurawo ichiti haisi kuda kuaccepta mabond notes. MDC as a party yakamirira ruzhinji rweZimbabwe as well. Ende takamira takadaro tirikuti mabond notes aya ari retrogressive, ari kuda kutidzorera kuna 2008. 2008 takaona mabondi waya achiuya achishaya basi. Ine ndo zvatatarisana nazvo zvakare. Saka isusu tiri kuti as MDC hatisi kuaccepta mabond notes. Ende tiri kuda kutora mukana iwoyu wekuti titorimira zvakasimba tiri against Mugabe neregime yake, tichida kushoropodza zvakare any mutemo waangade kuunza wekuti udzanyirire mahuman rights edu. Nekuti ndo zviri kutoitika, vari kutotidzanyirira mahuman rights edu.
Tinonzwa kuti mune urongwa hwekuratidzira, hwakamira sei urongwa uhu uye chii chamune muchiratidzira?
Kuratidzira kutagara tiri kuratidzira against this government ende hatisi kuzomira. Isusu tichiratidzira tiri kuno kumhiri kwemakungwa tiri kuona zviri kupa motivation yakanyanya kune hama dzedu dziri kumusha. Ende tiri kuda kuti tirambe tichidaro nekuti tiri kutaura tine one voice yekuti hatichada nekuti iyi government yakundikana. Ndofunga nyangwe nemi munobvumirana neni ipapo. Vaisa mitemo yakasiyana-siyana vakundikana. Saka isusu tiri kuti aiwaka zvekuti murambe muchiita back and forth muchiti maunza bond pano mazounza chino, trial and error politics hatichada. Tiri kuda government inomirira vanhu, government inoziya kwayakananga, government isiri corrupt. Saka zvakamira kudaro mademonstrations edu ari kuramba achiendera mberi. Ende takatarisana kuti paweekend pa Saturday iri kutera tinenge tichitaura kuti tiri muno muLondon tichisapotana nevari kumusha kuti hatisi kurida bond note. Ngavagare naro.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwekuratidzira ihwohwu vaMutero?
Ichokwadi baba. Pakuratidzira kwatiri kuita uku tiri kushandawo namamwe mapato anenge ana this flag muno muLondon and UK. Tiri kushanda nemapato anenge ana Tajamuka ivava, ana Rufaro Kaseke tiri kushanda navo pamwe chete, nana Tsanozilai tiri kushanda navo pamwe chete pakubatsirana kuti tiite mademonstrations edu. Nekuti nyaya iripo inyaya yekuti tiite kuti tispread awareness, vanhu vange vachiziva kuti zvii zviri kuitika. Nekuti kune vamwe vanhu vari kumamisha vanoda kuti vazive kuti zvii zviri kuitika pazvii zviri kuitika munyika medu. Ende isusu ticharamba tichikurudzira kuti mashoko akadaro ngaaramba achifambiswa sekufambisa kunongoita Studio 7 mashoko ekuti vanhu vaziye zviri kuitika munyika mavo. Mamwe mapato atiri kushanda nawo human rights organizations. Pane imwe yatiri kushanda nayo zvakanyanya mazano inonzi Zimbabwe Human Rights Organization ZHRO iri bezi muno muLondon zvakare. Saka ana ZHRO neZimvigil UK ndo rimwe bato ratiri kushanda naro vanomirirawo mahuman rights evanhu vari kuZimbabwe. Tozotione vana Moria vana Tajamuka nana this flag.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vaSimbarashe Mutero vanouya zvakare sachigaro vechidiki veMDCT muSoutheast London vari parunare kuLondon kwakare neStudio 7.
Vatereri musakanganwiwo kuti na8pm nhasi pachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tichange tichizeya nyaya yemabond notes nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mapurisa anodzivirira mvunga mupopoto ovhiringidza kuratidzira kwange kuchida kuitwa nemapato anopikisa nemamwe akaita sana Tajamuka muHarare.
Hurukuro dzemushandira pamwe wemapato anopikisa dzoitirwa kuSouth Africa nemamwe mapato munyika. Tava tashuka kumagume chilongwa chedu. Anokuone kai, ndini wenyu Jonga Kandemire.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Nchiti murero zvakanaka vateereri Talks ya mina. Ntunga milinkomo munau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 30 ngolwezi 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje abaphila ngokuthengisa bangene esitaladeni lamuhla edolobheni lakobulawayo benanza isikhathi sokulwisana lomkhuba odlakela emulini emkhankasweni we 16 days of activism against gender-based violence. Umphathi ntambo bona ngokubuswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere semise njalo umsebenzi amakansila MDCT alitshumi lanye eGweru. Kwezemidlalo umncintiswano weMathebeleland Senior Swimming Championships ukhangelelwe ukuqala kusasa kobulawayo. Umphathi ntambo obona ngokubuswa lokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere semise njalo umsebenzi amakansila MDCT alitshumi lanye eGweru. Amakansila la goqela umeya waleli dolobho umnumzana Mutendi Kombayi. Amakansila la ayevele emiswe umsebenzi ngukasukuwere nyakenye ewethesa icala lokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Kodwa bezekhangelelwe ukubuyela emsebenzini ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-High Court. Ukasukuwere wayephikise isinqumo lesiyedalele Supreme Court kodwa ngomvulo ususe amaphepha akhe kuleli dale. Obeso kusitsho ukuthi uKombayi labanye bakhe besokumele babuyele emsebenzini.
Sikuzile lombiko ukuthi sokuxotshela amakhansela akwakuthiwe kangabuyeli emsebenzini yikhothi kobulawayo. So kwakhathesi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi nalesi sikhathi sokubaxotsheleni ngoba iqotha labo nalo limele lamaphepha akhombisa ukuthi boneni. Ngoba sonke isikhathi esakwazi ukuthi ukwenza kaneni singathola lawo maphepha singawacwayisisa sizwe ukuthi boneni njengabantu lathi saphuma lomgoqo ukuthi uzakwenziwa njani.
Emiswa umsebenzi nyakenye amakansila la ngubaba kaSukuwere wayesithi ke thembekanga enza imisebenzi ye-corruption. Ilina like lawaxwa isisa yini labona ukubana kulanto enjalo?
Njengebani lathi silo shadow minister wethu amakansila obhotheni ilizwe xayisisa ukuthi kunokwenzakalana kumakansila awegwiri kafathalanga liso ngoba nxa kuyikuthi ukasukuwere wayeveli elobufakazi ukutshengisa lene-corruption ngakahambanga wayakhipha udaba lakhe ekhoti wabona ukuthi kakulalipho nethemba ukuthi usezama ukuthi adinge ezinye iindaba ezinganani labo njalo kumbe ufuqa nje isikhathi ukuthi siye sefika kukhetho lawo makhansila engikamsebenzini ukwenzela ukuthi banelise ukuthi bantshontshe izimali zikakhansili elingizelela ukhetho luka-2018.
Nxa kungela buhuquluzi lokungethembeki okukhona okwenziwa ngamakhansila la kuyini pho ukasukuwere akuba ngayo lapho?
Akuba ngayo ukasukuwere ukuthi banelise ukwenza ubucidi nokumpontsha emakhanseleni besazi ukuthi abalandeli bethu ama-councillors e-MDC kawasoze balandise ukuthi bayintshontshe ngoba bake sebebona ukuthi bafuna ukuyintshontsha. So abakwenzayo ukuthi bafuna ukuyintshontsha abalandeli ama-councillors ethu engekho ukwenzela ukuthi kungakaba nomuntu ozakhulela kelejini ukuyintshontsha abafuna ukukwenza.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Abaphila ngokuthengisa lamhlanje bafole esitaladeni edolobheni lakobulawayo benanza isikhathi sokulwisana lodlakela emulini emkhankasweni we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence lonyaka onanzwa phansi kwendikimba ethi From Peace in the World to Peace in the Home, Make Education Accessible to Women and Girls. Unompumelelo moyo usipha lolu daba.
Abenhlanganiso ye-Women in Leadership Development bemanyane labenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eyebulawayo Vendors Trading Association baqoqe ukufola kobulawayo ngenjongo yokukhuthaza ukuba abesifazana bangahlukuluzwa lamalungelo abo noma bethengisa ahlonitshwe. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo e-Wild, unkosikazi Silethemba Mathe uthi ukufola lokhu kube yindlela yokunanza isikhathi sokujamelana lobudlwangudlwangu emulini.
Sithi khona i-16 Days of Activism le esiyenzeleyo kulonyaka sikhangelele ukuthi omama bafinyelele amalungelo abo abaphiwa isisekelo sombuso. Sikhangele kakhulu amalungelo abomama abizwa ngesikhiwa athiwe ngama-socio-economic rights bona engukuthi baphatheke kwezomnotho lokuthi bafinyelele ama-services aphiwa nguhulumende angaba ngokwe-education kube ngokwe-health ukuthi labo mama bengabhadaliswa imali eziningi kakhulu.
Umphathintambo obona ngedolobho lakobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa laye ophatheke ekufoleni lokhu uthi uhulumende encedisana lamalunga edale lephalamende kumele ebone ukuba kubunjwa imithetho ezanqabela ngempela ukuhlukumezeka emakhaya njalo omama abathengisayo bahlonitshwe ngoba labo belendima ekwakheni umnotho welizwe.
Hayi, mina ngithi kuqakathekile ukuthi abantu bakhange baqakathekise ilanga lalamuhla because ezindlini lapha abantu bayahlukunyezwa especially omama and lakho kuya affecta kakhulu labantwana abakhulayo bekhula besibona into enje. So kuqakathekile ukuthi siqalise lokufundisa abantu bethu.
Unkosikazi Sharon Chiwa ophila ngokuthengisa uthi uhulumende kumele aqakathekise ukubatholisa indawo ezihlanzekileyo zokusebenzela ukuze labo bakhanye ukuba ngabantu abalamalungelo.
Thina njengabomama abathengisayo kube lilanga sibili esilijabulelayo, kube lilanga sibili esizimisele khona ukuthi namhla sizakhupha okungaphakathi na kwethu sikutshele umphakathi ukuthi sibezwe ukuthi thina njengabomama siphethwe njani nxa siphandle lapha lasezindlini. Abantwana abangamankazana bahlukumezeka okunganani ezindlini lalapha abahamba khona ezikolweni yonke indawo. Umuntu ongumama akaphathekanga kahle ngaphandle lapha.
Ngenjongo yinye, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, ikakhulu awezempilakahle locansi, i-Voice of the Voiceless, i-Vovo, layo ibe lomhlangano edolobheni lakobulawayo e-Academy of Music ngaphansi kwendikimba ebulenjini ethi Hashtag Bring Back Activism ngemizamo yokuvuselela ukwehla kokuxabana phakathi kobulili ezimulini lasemhlabeni jikelele obesekwande ukuvezwa ebulembu eZimbabwe jikelele. Ekhuluma ngemva komcimbi wokusungulwa ukukhankasela ukwehlukana lodlame, umqondisi wenhlelo eVovo uMiles Moyo uthe umcimbi lo sebewenza okomnyaka wesihlanu njalo injongo yabo yinye ngeyokuba abesifazana ikakhulu bangahlukuluzwa kodwa babe lesibindi sokuyamangala emapholiseni njalo bazi ukuthi akula muntu olelungelo lokubahlukuluza.
So, namhlanje besilo umcimbi for 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence under ithematic Bring Back Activism. So esakubonayo njenge-Voice of the Voiceless ukuthi i-activism yalezi nsuku ayisa qhakathikisa abantu kakhulu njalo ayisela kubambana. Yathokuthi ama-organizations bayenza izinto ezehlukeneyo endaweni ezehlukeneyo kodwa kungabi le nto ehlanganisa wonke umuntu.
Ethi sekuyisikhathi sokuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibe le njongo yinye yokulwisana lobudlwangudlwangu emulini ngoba kumele babe nyandanye ngelizwi elilodwa ukuze kube lokuphumelela.
Hayi, ukuhlukumezwa kwakithi abasakhulayo sesikhathela ngakho into esidanisa kakhulu ukuthi ama-institutions afana namapholisa le-church akwenzi kube ngcono. So ngamalanga la akhona isifiso siyukuthi mhlawumbe bengasizwa behloniphe lamalungelo.
Unkosikazi Soneni Gwizi ophila lobugoga njalo othole isicoco sokulwela amalungelo alabo abaphila lobugoga ubeke ukuba bona obabo ubudlwangudlwangu ababhekana labo behlukene lobabanye abantu.
Ungakhangela kakhulu omama abagogekileyo, umuntu angathathela i-wheelchair kumbe ngaye le omunye wakhe ohambayo angamthathela i-wheelchair kasosakwanisa ukuhamba, then okunye kuma-families bengakela ukubabhadalela ukuthi ungakhangela ukuthi ama-hearing devices ngaye engala-hearing aid kasozakwanisa ukuzwa, so bengakela ukubhadala ama-batteries for that hearing aid uyathola ukuthi umuntu kakwanisa ukuzwa. Ngaye sebekhuluma laphana that person is cut out from communication. Then kulokunye elikukhangelayo la kuma-partners uzabona ukuthi upartner wangkhona gasoze
ubulawayo njengamanye amadolobho laye umanyene ekunanzeni umkhankaso wokuvimba udlakela emulini owe 16 days of activism against gender based violence ethi kakuhlalwe kukhunjulwa malanga onke umnyaka uze uyephela hathi ngalesi isikhathi kuphela. IZimbabwe ngelinye lamazwe elibhekane lodubo lobudlwangudlwangu kubangelwa indlala kunye lomumo welizwe omimanzonzo osokwenza kube nzima ukuba abantu baphilisane ngokuthula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lokho zithandabuza ngodaba lwama-bond notes ngoba lokhu kungakacaci ukuthi imali ethunyelwa elizweni ivela phesheya ifika isiyisimo bani ngoba abanye bathi bayiphiwa isingama-bond notes bona bethumele idola leMelika. Abanye ngabathi baphiwe imali abayithunyezelweyo isixutshaniswe idola leMelika lama-bond notes. Ngaphambilini kokusungulwa kwemali le uhulumende wayethe uza kupha imali isilinganiso sokuhlanu ekhulwini emuntwini oyabe samukela imali ethunyezwe isihlobo kumbe umngane ophandle kwelizwe. Kodwa abanye abathunyezelwe imali le bathi kabazange bayithole imbasela eyadingiswa nguhulumende. Sixoxe lomnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede esike sathunyezelwa imali isihlobo esisemazweni.
Okwakathesi kukhanya lo imali ingafikela kubo-Western Union bayabanika yona le US because abakavumi ukuthatha i-bond note. Because so far, mina ngilosisi wami wa receive ama US izolo and then wabuza ukuthi nga ukuthi in future anga se tetumezelwe kungayenza yini ukuthi bemnike ama bond notes kuyabe kuhambelana yini wasethi hayi okathe isimani management yaba ayakabatsheli ukuthi baza accept yini kube kusebenziswa ama bond notes through Western Union.
Sikhuluma nje uthi wena usedolobheni le-Victoria Falls eliyazakala ngokuthi kulabantu abaza bevela kwamanye amazwe. Kunjani khona ngapho ngendaba ye-bond note khona?
Kunzima especially indawo enjenge-Victoria Falls because kuyabe sokusitsho ukuthi kumele ukuthi besebenzise i-bond note nxa ukuthi bayitshintshwe ko-OK or on any other institution kumele ukuthi bayisebenzise bengakasuki lapha eZimbabwe because bayakhala ukuthi singasuka outside Zimbabwe asakwanisa kuisenza even eBotswana lapha eKasane kumbe eZambia konapa vanxave vefuna udinga uncedo kuma hospitals njoba ukwazi ukuthi ama hospitals ethu ngapha kakasebenzi so most of ama tourists awuya ngapha isik bafuna ukuhamba nga ezibhedlela zeZambia eduzane kumbe eBotswana so bayakhala ukuthi indaba yebond not lay iyahlupha ngenxa yokuthi iyabe isetshenziswa kuphela konapha eZimbabwe but awusozokwanisa ukuthi uyisebenzise outside the borders of Zimbabwe see njengokuthi unganikwa 5 US plus 5 bond note imali yangona ungayibiza usithi imali ini yona le ungayibiza usithi I was behind the customer ngoko okay lesi lo I don't understand omunye uthe unethiwe lezulu elayo yapenda amapockets akhe to green yona le $2 yangona
kodwa ke yona imali kayihluphi yini emabhanga lapha njengoba sokulama bond note
hayi imali iyashupha mina ngomunye wangkona ohluphikile even ukuyithatha namhla imali iyashupha
umnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedete obekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseVictoria Falls Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora forum sixoxa ngemali yamabond notes lokuthi azabanceda ngayiphi indlela lapho abahlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezomvikela ku-United Nations Security Council luhlele ukuba luzavota lamhlanje amalunga esekela loba ukwala ukuthi le North Korea letheswe ezinye izitsheziso zenotho ngenxa yokuqholosa kwalo liqhubeka lizama ukwakha izikhali zembubhiso. Inhlanganiso elwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza iAye Avak iphathisa ngemali ekuqoqweni komkhanka kwemkhosi eJohannesburg kwele South Africa okunanza ilanga lokulwisana lokumemeteka kwengculaza emhlabeni jikelele ele World AIDS Day kusasa mhla zinye ngompalakazi. Abantwana abanengi eZimbabwe sebesiya bekhohlwa ulimi lwabo ngoba izinto eziningi okugoqela izifundo eziphuma kunhlelo zemisakazweni kamabonakude lebulenjini ziphuma ngolimi lwesiNgisi. Kungaleso sizatho ke umnumzana Zenzele Ndebele omunye waba kumsebenzi wokuzilibazisa esungule uhlelo lwabopopayi phansi kwesihloko esithi The Bulawayo Show. Ukuze sizwe okuningi uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo Ndebele.
IBulawayo Show ngathi kuye ngumdlalo webhayisikopo esikwenza sisebenzisa amapopayi ngesikhiwa abathi ngamakhathuni. Injongo yethu kuyukuthi sikhulume ngezinto abantu abangafuni ukuthi bekhulume ngazo nsuku zonke. Sifundise abantu njalo sibahlekisa ngendlela engathi iba lula ngoba uzananzela ukuthi abantu bafunda lula nxa bebukele, bafunda lula nxa bechazeka kule kuthi behlale phansi bebale nge-child abuse, bebale ngama-human rights. Ingcono ukuthi bebukele umabonakude okhuluma ngento zonke.
Kuyini okwayenza ukuthi nikhethe ukuyenza abopopayi?
ngiyananzelela ukuthi isikhathi esiningikho bobulawayo ngathi izintoambitshwane kakhulu abantu abasebenzisa opopayi. Uzananzela ukuthi naphesi kumabonakude weZimbabwe abantwana babukela amapopayi esikhiwa bakhula bengazi ulimi lwabo bengaluqakathekisi ngoba babona ngani isikhiwa yiso esiqakathekileyo ngoba from bebancane babukela upopayi besikhiwa. So sabona ukuthi singakhuluma senze upopayi ngesindebele kuzenza abantwana bekhwabithe ukuba yibo kwabo bekhwabithe ukuba ulimi lwabo njalo bebekwazi labo ukuthi ungaba yini noba yini okufunayo empilweni ungasokhiwa njengomuntu omnyama ozivelele etsholotsho ngelipani.
Nifundise izinto ezinjani kuhlelo lwenu?
Thina sikhuluma ngezombangazwe, sikhuluma nje into ezihlekisayo nje, sixoxe ngenjiva, sixoxe ngabafana abavela ekhaya, sixoxe ngabafana abavelele ebutshini. So basically sikhule sibamba izinto ezenzakala empilweni zabantu suku zonke.
Imali eniyenzayo niyenza bopopayi, iyasithiseka na?
Ibhizinisi sifathi ukudlondlobala, siyemelisa ukuthi sibhadale i-rent, sibhadale i-intanethi, siphinde sithole lapho ekuncane ukuhamba la kwezindlu.
Laba abafisa ukubona uhlelo lwenu bangawuthola ngapha?
Fika ebhukwini lobuso ebulendini lapho kuthiwa i-Facebook. Kule page ethiwa BY Show bangahamba njalo ku-YouTube ku-The Bulawayo Show kumbe ku-Twitter u-The Bulawayo Show bathola amavideo. Bangayenelisa njalo ukuthi bangathola amavideo nalana kuya kule number ekhona khona bangathumeza imessage ku-WhatsApp enambeni naleyo siyabathumezela amavideo lawo.
Umnumzana Zenzele Ndebele okumsebenzi wokuzilibazisa njalo ngomunye wabasungula uhlelo lwabopopayi olwe-The Bulawayo Show. Sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika limanyanele leTaiwan elaziwa kumanyano weAsia Pacific Economic Cooperation Forum kumbe APEC njengeChinese Taipei asevumelene ukubumba isikhwama eseAPEC sokuphathisa enhlelweni zokuthuthukisa abesifazana lezomnotho walelo lizwe ngenjongo yokuthuthukisa impilo yabesifazana. Lonyaka kunanzwa iminyaka emihlanu yesivumelwano seSan Francisco Declaration lapho abaphathintambo abe-APEC abavumelana iziqondiso zokuhlela inhlelo zentuthuko ezigoqela abesifazana ekuthuthukiseni imisebenzi yenotho emazweni alumanyano. Phakathi weminyaka emihlanu edluleyo, eleMelika likhokhele ekubunjweni kwenhlelo ezithize zokuthuthukisa impilo zabesifazana phansi kwalumanyano we-APEC ezigoqela ezempilakahle yabesifazana, ukulondolozwa kwelungelo labo, ukudala amathuba ukuthi amantombazana lawo aphatheke ngokugcweleyo ezifundweni kanye lemisebenzini eyayivame ukuthiwa ngeyabesilisa endulo efana lezolwazi lwesayensi, imishina yakulezinsuku AIT, ezeMaths, ezokuba ngomanjinela lokunye okunenginengi phansi kwenhlelo ze-STEM. Lo nyaka eleMelika lisungule olunye njalo uhlelo lokutholisa abesifazane lamantombazana amathuba emisebenzini ehlukeneyo phansi we-STEM yokwengeza ukuphatheka kwabo phansi kocwaningo lokwengeza ukutholakala kwalawo mathuba. Ngasikhathi sinye lokhe liqhubeka eleMelika ukusekela zonke inhlelo eze-We APEC Initiative ukuze kutholakale amathuba amaningi kwabesifazane ikakhulu kwezamabhizimusi bathole imikambo lokungavinjwa kwamanye amabhizimusi ngoba bengabesifazana. Ngasikhathi sinye lisebenza katalala ukuthi kungabi leminye imisebenzi evinjwa khona abesifazana ngenxa yokuba ngabesifazana ikakhulu lapho bethatha isinye isikhathi ukuzithwala lokuyabeletha lokubandlululwa kwabo ukuthi abalamandla kumbe kusesatshelwa impilakahle yabo. Kungaphansi kwalolu hlelo-ke olutsha lapho eleMelika eselilusungule imisebenzi yokuthwalwa kwezinto labantu lapho abesifazane abaphatheka khona. Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State John Kerry uthi ukuphatheka kwabesifazane kwezentuthuko yezenotho sokuveze sobala ukuthi kwenza lelo lizwe eliyabe liphatheke kulezo nhlelo libe lesithunzi njalo akubi lokufuthelana kangako.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Umongameli Robert Mugabe sechaze owake waba ngumongameli weCuba umnumzana Fidel Castro njengeqhawe lamaqhawe elaphatisa kakhulu amazwe asathuthukayo ezwekazi leAfrika leLatin America ukulwisana lombuso oncindezelo. Umgabe wethule amazwi la ekufikeni kwakhe kweCuba izolo ukuyakhalela uZulu wakulelo lizwe ngoCastro yena obhubhe ngomgqibelo. abakhokheli bemazweni e-Afrika abahambe ukuyavalelisa uCastro baqoqela yena uMgabe lo mongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma. Umncintiswano weMathebeleland Senior Swimming Championships ukhangelelwe ukuqala kusasa koBulawayo, kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ebezixoxisana lenkokheli yeMathebeleland Amateur Swimming Board mayelana lesimo somdlalo wokuntsheza kweleMandebeleni, omgcini sihlalo walinhlanganiso uNokuthula Siprinos uthe kulamaqembu ayithu amabili azaphatheka kumncintiswano weMathebeleland Senior Swimming Championships.
Ukuqala kwaDisember sabe silama championship lapha amaklabhu onke akoBulawayo azabe lapha eCity Pool becompete ukuthi kukhanye ukuthi iklabhu engcono kulenye iklabhu yiphi. Then after that, abantwana abazaphumelela abazakhethwa ukubana ba-represente iMathebeleland ngaso kusiya senior eHarare, so kusimi Zimbabwe yonke.
Amaqembu azangena kumncintiswano weMathebeleland Senior Swimming Championships ngabalisa ele Barracudas, ele BG Dolphins, ele Crusaders, ele Falcon, ele Petra Swimming Academy, ele SOS kanye lele Zambezi Tigers elase Victoria Falls. Kumaqembu wonke awakoBulawayo akula ngitsho lelilodwa elivela emalokitshini yahlala abaningi, njalo uCyprianos uthi kuyisifiso sabo ukuba umdlalo wokuntsheza usabalale ukhule njengomdlalo wenguqu.
Siyafisa ukuthi ngabe iBulawayo City Council iyancedisa labo somabhizinisi bakoBulawayo ukuzama ukuvusa ama-pools lawa asemalokitshini ukuthi abantwana bemalokitshini labo bayenelise ukuthola i-exposure ukuthi baswime. Siyafisa ukuintroduce i-sport lethu ukuthi sibe popular njengomdlalo webhola. So at the moment sile challenge yokuthi ama-administrators e-swimming asilayo imali yokuthi sivuselele ama-swimming pool lawa, but siyafisa ukuthi i-council labo somabhizinisi bathi join us together ukuzama ukuvusa ama-swimming pool.
Umncintiswano weMathebeleland Senior Swimming Championships uzaqala kusasa ngolwesine, njalo uzafika emaphethelweni ngesonto lapho kuzabonakala ukuba yiliphi iqembu elizabe lincinte amanye. UCyprianos uthi kulabadlali abalethalenta okokuthi bengayamela ilizwe kumncintiswano emikhulu eminyakeni elandelayo.
Hayi, Mathebeleland ngakhona yezama, bakhona abantwana abathembisayo ukuthi ma bengaqhubeka belokhe betrainer hard bangaya phambili, mhlawumbe baze bafike laku-Olympics.
Ngolwesine langolwesihlanu umncintiswano uzaqhutshwa ntambama ngehola lesithupha, ukuthi ngomgqibelo uzaqala ngehola lakuqala emini, kuthi ngesonto kuyaqalwa ekuseni ngehola lethoba munemunye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ungafuniyo kayikele Highlanders ingoma siphiwa ngu-Senator Sithembile Mlotshwa, esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sihlobo zami lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.